Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 chikumi kana kuti June 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kunyoresa kuti vagovhota musarudzo idzi. Vadzidzi vana vepaUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kuita izvi. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu kuburikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette. Bumbiro remutemo rinoti kana zuva resarudzo raziviswa veruzhinji, panofanirwa kuva nemazuva maviri chete mushure mekuziviswa uku ekuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yekushayikwa kwemazita muvoters roll, munhu akambonyoresa zita rake, akaita zvese, akaenda nechitupa chake akanyorwa zita rake, pedze zvozonzi ashayikwa zita rake, inyaya iri kuti katyamadza zvikuru kwazvo kuti zvinofamba sei. Nekuti tinoziva isusu kuti mazuva ano kwaane mhando dzepamusoro dzetechnology dzekunyoreswa kwemazita dzemakombiyuta. Tanga tichiona futi vamwe vanhu vanga vachishayikwa mazita avo, rinonzi zita rapo zobudira kwakati kwanga asina kunyoresa ikoko. Vamwe maspelling anga atokanganisika, imhosho dzatisingatarisiri kuti zvinhu zvingaitika izvozvo. Saka zvinhu zvamira manyamamiriro rerongo kutaura kwatiri kuita uku, nekuti mhosho dzacho dzakawandisa, dzatowandisa zvekuti hapachasina faniro yekuti paendererwe mberi nemaelection kana voters roll rakamira mamiriro iwaya. Nekuti kutoenda mberi nemaelection, tinotoona kuti tinenge tichitozowedzera futi maproblems pamusoro pevamwe maproblems.
Chii chingaitwa neZEC kugadzirisa dambudziko irori tichiona kuti sarudzo dzatosvika idzi, iro gwaro revavhoti risina kumira zvakanaka saizvozvo?
Chingaitwe neZEC apa kuti vagadzirise dambudziko iri panogona kunetsa futi, nekuti tazonzwa isusu mutungamiri weZEC amai Priscilla Chigumba vachitaura vachiti kana mutungamiri wenyika atozivisa zuva remaelection, hapana chichaitwa kuti pagadziriswe zvinhu. Vangu vachitotaura kuti chinotozogadzisa zvinhu kutozoenda kumatare edzimhosva, muchipikisa kumatare edzimhosva. Kunova kutaura kwatoti katyamadza kuti zvino kana pane chimiro chakadai, vanhu vangatinhirwe here kupinda musarudzo dzatiri kutoziva kuti pane mhosvo ende vazhinji vachatadza kuvhota. Saka chiitiko chiri kutotishamisa, ende mashoko arotaurwa namaya Chigumbaya abva atotinetsa kuti hatizi kuti vari kuverenga mutemo upi wakadaro.
Saka iro dambudziko rekushayikwa kwemazita muvoters roll tingaribatanidza here nedambudziko redelimitation report ratiri kunzwa vamwe vachichema naro?
Nyaya yekushayikwa kwemazita nemhosho dzakawanda idzodzidzi hatingadi kuzvinenedzera hedu kunyaya dzedelimitation. Nekuti chekutanga tinofanira kuziva kuti Zimbabwe Electoral Commission iboka rine vanhu vakafunda chaizvo, vakadzidzira basa ravo iri. Zvakare delimitation hurongwa husina kungomukira mutsoka, hurongwa hwakanga hwakagadzirirwa hwakaitwa maworkshop ukatrainwa vanhu. Saka hatitarisiri kuti paite mhosho dzakadai tonenedzera kuti inyaya delimitation. Chimwe chatinofanira kunge tichirangarira futi ndechekuti iyo ZECI iri kuramba nevoters roll, ende munotozviziva kuti nyaya dzimwe dzacho dziri kumatare. Pane vakatoendesa nyaya kumatare kuti ZECI inge ichiita zvainosungirwa nebumbiro remutemo kuti inge ichipa voters roll iri kumapolitical parties nenhengo dzecivil society sezvinotaurwa nemutemo. Asi ZECI iri kuramba zvinhu izvi, saka tinozodzoka futi tofungira kuti chavanombovhiga chii, pamwe pane utsotsi rwuri kuitika, ende zvakutobuda nemhosho dzawanda idzodzidzi.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, nyanzvi mune zvemitemo uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti kunyange hazvo sarudzo dzichigona kuenderera mberi, pane zvimwe zvaifanirwa kunge zvaikaitwa nemutungamiri wenyika mukuronga nyaya yesarudzo idzi.
Proclamation yakaitwa naPresident yemaelection ine zvinhu zvakawanda zvatingataura nezvazvo panyaya yeproclamation iyoyo. Chekutanga chandida kutaura ndechekuti pabumbiro remutemo zvinozikanwa kuti isimba raPresident kuti iye ndiye anotara zuva resarudzo kuti zuva rakati. Achitara zuva resarudzo achitarisa kupera kweterm of office ye5 years, makore mashanu ehurumende, anenge achiverengwa kubva pazuva rakatanga president vatora mhiko kuti vaakutonga tungamirira nyika. Ipapo ndo panotarwa mazuva ese apresident neparliament. Saka ichokwadi kuti 5 years, makore mashanu anopera musi wa25 August 2023. Saka election yazi 23 August 2023. Saka iri hayo mukati memakore mashanu anofana kuitwa election.
VaMaduku, munoita sekuti pane zvimwe zvamusina kunyatsogutsikana nazvo, pane zvamunoona sekuti hazvina kufambiswa zvakanaka here?
Pavanotara zuva resarudzo, president vanofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvandinoona kunge havana kutarisa panyaya iyi. Chikuru chavasina kutarisa inyaya yekuti pane kugadziriswa kwemutemo kwanga kuchiitwa muparliament kwanga kusati kwapera, kwanga kwangosara nemazuva maviri kana matatu. Saka president vaifanira kumira kuti izvozvo zvitange zvapera, nekuti kana vakangotara deti sezvavakaita izvi, hakusina umwe mutemo unozongouya wanga usipo pazuva ravanenge vakatara sarudzo. Saka ipapo ndinoona kunge vanga vasina kutarisa zvakanaka nyaya iyoyo. Deti raingozoramba riri iroro deti rekuti musi wa23 August, asi vaizokwanisa kutaurira pamwe mazuva anoteerei vanyatsowo mutarisa zvinhu zvapera. Saka chandiri kungoti tishore ipapo inyaya yekuti havana kutarisa zvimwe zvinofanira kugadziriswa mumutemo wedu wemaelection.
Chimwe chikuru chamunoona sekuti hachina kufambiswa zvakanaka kana kuti chaifanirwa kuitwa neimwe nzira navamunangagwa panyaya iyi ndechipi?
Chechipiri chavasina kutarisa chandiruna kunge chaka vakakurumidza kuita deti ravo vasina kugadzisa nyaya iyo inyaya yeZimbabwe Electoral Commission, yekuti vari kuda kuti panenge pakutaurwa manomination vanhu vanofanira kubvisa mari yakawanda. Kana munhu achida kuita president anofanira kubudisa mari inosvika 20,000 maUS dollars kuti azokwanisa kuita izvozvo. Vanhu vanoda kupinda muparliament 1,000 US dollars. Saka izvozvo zvaifanira kunge vazomhanya kuisa date re-election vagadzirisa nyaya iyoyo. Asi kunze kweizvozvo, sarudzo inofanira kuchingoenderera mberi sekutaurwa kwayakaita. Isu vebato re-NCA takagadzirira chatirungonetseka ndicho ndiyo nyaya yandataura yemanomination fees. Asi tikabudisa manomination fees taura kuti zvataa kupinda musarudzo izvezvi vaisa proclamation. Mitemo iyaiyai inoenderana nekuti motaurira mapurisa musati maita mameeting kana moita zvipi musati maita marali, inenge zvine zviyareruka vanhu vaakukwanisa kuita misangano yavanoda.
VaMaduku, semutungamiriri werimwe bato riri kukwidzavo, munoti kuruzhinji rwevanhu pamwe nevatsigiri venyu?
Chandingada kuti ndiite kungokurudzira vanhu veZimbabwe kuti murunyararo toita kukambena kwedu, murunyararo tovhota, uyezve tikwanise kuziva kuti kune mapato akafanana nebato reNCA vanenge vasina mari yakawanda seyezano PF vanofamba nemahelikopta vachisvika nzvimbo yega yega, kuti vanhu vangoziva kuti tiriko NCA inenge iriwo musarudzo ina presidential candidate vaMaduku nemacandidates akawanda anenge aripo. Ndozvandingada kutaura izvozvo.
Nyanzvi mune zvemitemo uye vari mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vana vepachikoro chedzidzo yepamusoro-soro cheUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Vadzidzi ava vari kupomerwa mhosva yokusvibisa madziro ezvivakwa muguta reHarare kuburikidza nekunyora mashoko ekuti vaJob Sikala vabudiswe mujeri. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vadzidzi ava avo vave nemazuva gumi nemasere vari mutirongo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Ncekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa naLionel Andrew Madamombe anewo makore 24 ekuberekwa. Vakanzi vadzoke nhasi mudare redzimhosva kuti vanzwe kana zvichikwanisika kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nemamwe kuti vaJacob Sikala vanofanira kusunungurwa. Gweta revadzidzi ava rinorwirawo kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vakaudza Studio 7 nezuro Madeuka Zuva mushure mekupinda mudare kuti muchuchisi wenyaya iyi ari kuita hwekamba chaiwo senzira yekuda kuti vana vari kupomerwa mhosva varambe vari mujeri.
Chido chekuti nyaya yaifambidzwa yemberi nekuchimbidza haiko, takatarisa kuvachuchisi nekuda kwekuti ngavari kuuya nguva dzapera vachitaura zvisina basa zvisina maturo kunyaya yoitwa kwezviminitsi zvishomanani vobva vazoti tave kuda kumhanyira kwakati nguva dzapera nyaya ngaiendere mberi. Saka vachuchisi havasi kuda kuti nyaya yaifambire mberi nekuchimbidza.
Mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union, ZINASU, vaLinon Mazuru, vanoti kusungwa kwevadzidzi ava kunoratidza kuti kodzero dzevadzidzi dziri kumbunyikidzwa.
Iri danho iri ndere kutyikidzira vadzidzi, ndere kuda kutyikidzira vechidiki, ndere kuda kutyikidzira zvakare ruzhinji rweZimbabwe sezvavagara vachingoita. Asi isu sevechidiki, isu sevadzidzi, tinoti hako. Kuna zvavangakwanisa kuita kuti vatinyararidze.
Vamazuru vawedzerawo vachiti mazuva awanda vamwe vavo vachirambirwa kutongwa vachibva kudzimba.
Nguva yasungwa yavagara mujeri vakomana hazvinge zviri pamutemo. Vanodaro vakapiwa bail karikari, asi izvi zvinhu zviri kutonyadzisa pamatare edzimhosva kuti munhu anga achigara kwenguva yakareba kudai asati apiwa bail. Tinoona zvichinyadzisa chaizvo tichitarisa ubumbiro remutemo wedu zvarinotaura.
Asi vakamboita sachigaro werimwe zvekare sangano rinomirira vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU, vakudzai nyoka, vanoti kwete, ngavatakure mitoro yavo vadzidzi ava.
Ko unoparire kumhosva wachizoda kutemba bheu? Tikoregedza kakungoipara mhosva yacho. Ende hakuna panombonzika bheu is supposed to be 2 days kana kuti 1 day. Kana uchipara mhosva uchiziva, you should be willing to face the acts. This should also help serve as a message to others kuti no, we should be responsible.
Vanyoka vatiwo mazvokuda mavanga enyora kuvadzidzi vari kupomerwa mhosva ava.
You need to understand kuti ko vanhu ava vakomana demonstration yava yanga iri yei, then you would find out kuti aiwa it had nothing to do with students fraternity because wiwa is not a student, he has nothing to do with student warfare. Then you clearly see kuti it's a political agenda yekuda kupushwa under the guise yekuti human rights, human rights.
Vanoongororawo nyaya dzevechidiki vaDelight Muchazondida vanotiwo kugarisa kwaita vadzidzi ava mujeri kunosiya veruzhinji vaine mibvunzo yakawanda inoda mhinduro.
Nemapepeterwa aitwa nyaya yavo haanyatsogutsi mukuti vedare vari kuda kuti vabude here kana kuti havadi. Zvinoita kuti veruzhinji vagedegede meno vachiti wava mucherechedzo uri kushandiswa nehurumende nemapoka akasiyana siyana kuratidzira kana kutyisidzira kuti ani naani angazoda kuita kana kubatwa ari mune zvematongerwo enyika kuchange kuine mutongo wakaomarara.
Nyaya yekuti vadzidzi ava vachatongwa vachibva kumba kana kuti kwete ichadzoka mudare nhasi. Vamwe vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwenguva yakareba kudai zvichitariswa mhosva iri kupomerwa vadzidzi ava kutyora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bazi rezvedzidzo yeprimary and secondary education yakaita musangano nezuro nevamiriri vemasangano anomirira varairidzi munyika kuti vazeye urongwa hwekuongorora mafambiro edzidzo kana kuti curriculum review consultation nechinangwa chekutsvakurudza kuti zvinhu zviri kufamba negwara here. Munyori wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vakudza Studio 7 kuti vapindawo mumusangano uyu.
Musangano uyu wakadamwa education department inoona necurriculum review uyezve nezvinovanoona macontent of service nevashandi vatikati kutara muturongo.
Chinangwa chikuru changa chiri chei?
Chinangwa chikuru chemusangano uyu changa chiri chekuda kuona zviri kuitika panyaya yecurriculum review
tingati matambirana sei nezvabuda mumusangano uyu?
Tokuona kwatinoita tiri kuona kuti kana ichaeta zvataungirana mumusangano zvichatibatsira zvikuru kwazvo kuti ikaakuaoiiendeeeeiiiiira varairizi vanova ndivo vanoimenda zvese zvinenge zvataurwa nehurumende kuti zvigadzise kana kuiriziwe pacurriculum review. Saka tikauya nezvitemo zvinenge zvichibva kuvarairi nezvavanenge vachiona kuti izvi zvikaitwa zvingatibatsira naii mumiti yanhasi tingati vari kutaiwa ka makala aya 35 pamwana ugreditezen haangaiti asi tikaiti kala 1 pasabjeti rimwe nerimwe zvinogona kubatsira kubatsira vana. Saka hatisi kuti ndo zvataungana ndo zvaakuitwa mubarizia zvinenge takatiaka zvinhu zvakazvaaarai.
Motarisira zvipi kuenda mberi?
Taungirana nemiisevamiriri vearaii taa tinogara pasi tobuda nedokumendi rime chete inenge ndichitaurawo ndinoona maone achiita paaaaaaai.
Munyori wesangano reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazivisa kuti havachakwanisa kuenda kubasa pamusoro pekushaya mari. Mukusaenda kubasa uku, varairidzi ava vari kubatanawo nevashandi vehurumende nevemumakambani akazvimirira vari kuda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguya vanoti zvakaitwa kare ndizvo zviri kukonzera mamiriro akaipa ari kuonekwa nhasi mune zveupfumi, vachiti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuAmerica. MuNewZimbabwe.com mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe icharamba ichishandisa dhora remunyika, vachiti vanogona kudzika mitemo inorambidza kushandiswa muZimbabwe kwemari dzekunze. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei, mamuka sei pastudio 7 muri yeZimbabwe kusangana namukoma Blessing Zulu nanamukoma Ndonoka Hwande ndechiti mamuka makadi zvenyu kuvamuka dai muri matimana enyika dzakasiyana siyana dzakatikomberedza. Haiwa tinoda kutenda 23 August munhu wese tongoti pamayero ipapo panoti nero nero ndopanochi nemukaga rusununguko runouya kana tangoti yero chete chete. Munozviziva moga ipapo kuti 2018 makaona chii chamakaona? Huchine mukaka makadya vanhu vakatapirwa neshuga. Tapi tapi kutapira kweshuga ndishuga shuga ari kutaura pano ndiri paR510 Sunrise Park. Ndinotenda muZimbabwe vaMateu Matthew Mateu pachirinda Marcelinda zvakanaka izvozvo. Mai Madeiwa vangadzore rambai makashinga. Ndinotenda Mwene zora kana kawana mkumanda nuno kawanena na kuma Blessing Zulu. Bye bye, tabi tabi. Tabi na kwe chunga.
Mamkase wanamkuma junga kandimire na mwose ku Studio 7 uko intuna ungo taure angu President Mnangagwa wakataura zware saruzo 23 August 2023 kutimaka guona makandive zera zitare kutichi kupisa imubude mwoshisi asiyo ni chatiri kuramba niche kutikupira mgabari po waengo dai zera zitare mazware ma election irirenyo le rirani iri na mnuda kuhisa mnuda rirani yei munasina kana support muna uraya nyika hakuna chino nzirirani this time tunoda kumira nemi wanweza NPF hamuna kumbo wanda this time tunoda kugarisa ipasi maimbo tugarisa pasi ndini as this time tunoda kugarisa ipasi shamuru kuzoda kuita jese isfuma champion e triple C atisi kuzozifuma ndini gizado ndiripano pastation
pastu Joseph ni magadi tunakupasai na mfaro naishida kutara pa msorupe mutemu uruku wanduzo nesa NPF kuti mutemu uruku wanduzo hoyo basi vase kuti wachapina mmasimba kana kuti wachabuda zvino zviripache na kuti NPF ya garae nebutsotso kubira nekuti zeke yakaisa muapwadza saka vana veZimbabwe ngatisunurei ne matorora tongwa nembavha idzi
nyaya iri kundinetsa iyi nyaya hwani nyaya yekuti tichecke mazita edu ndakacheka mazita zita rangu inini pandavhotera hariko rakaiswa somewhere ende vazhinji vandakaregister nawo tatone nguva yakareba tichingovhota so vazhinji vachoni vese mazita vakadiletiwa hakuna saka ndifunga zvinonya kuitika mumatauni mazita avanhu vazhinji vakadiletiwa mamwe akachinjiwa akaiswa about 15 kilometers away amwe 14 kilometers away amwe 100 kilometers away saka munondoudza kuti uchakwira bhazere uchienda kunovhota ikoko handiti kutongogara vhere vanhu vacho vadoramba kuti vanhu vemutauni musavhota vanhu vasavhota vhere vemutauni saka ndizvozvo ende vanozvinhu zvinotonyatsozikanwa negovernment izvozvo zvekuti mutauni ndomune vanhu vanonyanya kuvhotera opposition saka ndomazvi zvinonyanya kuafekta izvozvo saka what is the use yekuti tiinde kumavhoti mazita akadhiritiwa mazita akachinjiwa kwekuvhotera hameno kuti ipapapa mugadzirisawo ipapa
zeki kana iri bato rakazvimirira riri rega zeki ingaimire pachokwadi nokuti zeki inozotikonzeresa hondo mukati mwenyika yezimbabwe isusu hatidi hondo zeki inofanira kuzvimirira pachayo nokuti inozotikonzeresa hondo mukati mwenyika yezimbabwe
kwazwai kwazwai pa Studio 7 ana mukomanda nonoka vandine vamwe vese vanoti pachirongwa che Studio 7 chinotifadza ndaida kungopindura hangu pana speaker wa munanga kwavo vandakanzwa vachiti ha 2023 August vamunanga kwapfe ndichiti aiwa zvikurota ikoko kwakurota dzava hope izvezvo hakunawo muchanzwa kana mukatenderera marine house hakuna muchanzwa vachiti EDP because taimbozvinzwa vachitiudza kuti izvo kana uchiti EDP uri kutaura kuti EDP munhamo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchiti kudza zvamunofunga pane zviri kuitika
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica mukupera kwakurume mauto ehurumende yemali achitsigirwa nechikwata chekurussia chinorwira mari chewana group chinove chikwata chinopara mhaka munyika dzakawanda akatanga chirongwa chemazuva mashanu chekurwisa ugandanga mumora bhuku riri mudunhu remopti pakati pemali pakapera chirongwa ichi vanhu vangangosvika mazana mashanu vakanga vafa pakave nemashoko ekuti vanhu vakatotywa madzimai pamwe nevanasikana vangangosvika makumi mashanu nevasere vakashungurudzwa zvepabonde kusanganisira kubatwa chibharo mukupera kwachivabvu bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica rakadzika mutemo unonyima mavhiza kuvatungamiri vezvikwata zviviri zvemumali zvakave nechekuita nechirongwa ichi Colonel Mustaf Sangare vakatungamira chikwata chemauto e33 Parachute Commando Regiment panguva iyi uye Major Lastini Togola ndovaive vakafanobata chigaro chemukuru wemauto eAutonomous Special Forces Operations neRelated Appropriations Act mukuve nechekuita kwavo mukutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakakura Munguwa imwe cheteyo, boka rebazi rinoona nezvemutemo muAmerica reUS Justice Department's Office of Foreign Assets Control, kana kuti OFAC, rakadoma Ivan Alexandrovich Maslov zvichienderana nemutemo Executive Order 14024 nekuve nechekuita kwake kana kumirira zvikwata zvemauto zvekambani yeWana Group muMali. Maslov ndiye mutungamiri uye mukuru anoona nezvekushanda kwezvikwata zvemauto yeWana Group muMali. Maslov ndiye akapiwa basa rekutungamira chikwata chemauto muMali naYevgeny Viktorovich Prigozhin na Valerievich Yutkin, vanove mukuru wekambani iyi uye akavamba kambani iyi. Vose vakamboiswa zvakare pazvirango neAmerica, Britain, sangano reEuropean Union neCanada munguva yadarika. Nechinzvimbo chake chekuve mukuru wekambani yeWana Group muMali, Maslov akashanda zvepedyo-pedyo nevakuru vehurumende yeMali kuona nezvekushanda kwekambani yake imomo. Anoronga misangano pakati paPrigozhin nevakuru vehurumende vanobva kunyika dzemuAfrica dzine chitsama uye ashanda kuendesa mberi zvido zveWana Group munyaya dzezvicherwa. Mutevedzeri wegurukota rezvemari muboka rinoona nezvekusora munyaya dzekubatsirwa kwematororo reterrorism and financial intelligence vaBrian Nelson vakati zvirango zvebazi rezvemari kumumiriri mukuru wekambani yeWana Group muMali zvinocherechedza nekukanganisa munhu akakosha mukutsigira mabasa ekambani iyi mupasi rose. Vakati kuvemo kweWana Group mudunhu reAfrica kunokanganisa kugadzikana kwechero nyika inobvumidza kupinda kwechikwata ichi munyika inozvitonga. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi ndiro zuva rekupedzisira rekuti vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vakwanise kunyoresa kuti vagovhota musarudzo idzi. Vadzidzi vana vepaUniversity of Zimbabwe vari kutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare raMagistrate nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Ntungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.